Isu panyaya masalari tagara tanga tricklye kuti masalaries edu tikumada ari ma United States dollars sekuwirana kwatakaita nehurumende muna 2012 kuti mari yedu ye masalaries inenge iri ma United States dollars ende mari iyoyo yakachinjwa kuitwa kuma bond note ichinziri 1:1 saka isitiri kuti hatina mhosva yatakapara uye hapana chirangano chatakaputsa kudivi revashandi vakaputsa chirangano ichi ihurumende ende tiri kuti mari yedu ngaiwe iri zvayanga iri mari yanzi 50% increase yemasalari iyo isu sesangano rinomirira vararidzo kumaruwa takonsulta mamemba edu
saka vati kudi
awanika acharejecta avaramba kutambira danho iroro rekuti salary yanga ichinyutiswa ne 50% iri kuma RTGS tati tiri kuda mari yedu iri zvayanga iri iri kuma United States dollars
ko pa COVID alawedza apa muri kuti kudi
tinotambira hedu nyaya yeCOVID-19 allowance nekuti nyaya yatanga takagara takataura asi tikutaura kuti nyaya dzemasalaries dzataurwa kunzi panguwanika pachaiswa statement nehurumende kuti waincrease so and so figures but nyaya dzemasalaries dzinogarirwa pasi vanhu vachitaurirana hadzingoimpozwa haisi decision inongoitika kana yangoimpozwa kuti akupawa vashandi mari yakati vashandi vanovamiriri wavo isitiri vatungamiriri vashandi saka taifanirange tawirirana mune zvese tagara pasi tichionesana todii todii saka asi danho ratatora ndiroro rekuti taramba 50% increase COVID-19 tichaitora allowance iyoyo asi nyaya yemasalari iri kuenderera mberi uye isu ticharamba tichienderera mberi nekudhimanda mari yedu iri zvayanga iri pachibvumirano chatanga takaita
asika vachere ingabve kupi mari mumadhora ekuamerica nekuti tiri kuona kuti hurumende yacho iri kutotatarika kutenga mishonga kana mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe zvakawanda wanda
hatingati hurumende iri kukundikana kuti iwane mari panguva yekunge tiri kuona umbowo huri kuiswa mukavemapepa nhau kupi kuti kune makambani ari kupiwa mari ekutenga mishonga mishonga isingaexisti vachiinflata maplies vachiita mamirions nemamirions nekuti vanenge vaine maconnection avainawo mugovernment tichiona vakuru magovernment officials vachifamba nemota dzinodhura dzimwe dzinotoitenge dzichafema asi ndopo patinozoona kuti no hurumende mari inayo asi chido chekupa washandi hapana.